Yaya, Jima, disasters. Ina dilematwa neighbors refuge protection asi munhu wese ari kuita ane kodzero yekuchengetedza upenyu yekuchengetedza zviwanikwa yekuchengetedza zvivakwa uye yekuchengetedza zvipfuyo nezvirimwa naizvozvo inisa development practitioner ndinoona zvakanyakukosha kuti kunyanya varimi vanofanira kuva vari alert kana kuti vakangwarira dambudziko irori nekuti madisaster iyaya mafashama iyaya ari kutaurwa Department of Protection ane dambudziko guru kwazvo kunyaya dzefood security kunyaya dzezvipfuyo.
Zvinombokonzerwa nei kuti kuzoita mafashamu kudai?
Mafashamu tingati ndo ratingati maresults emacyclone zvikonzerwa nekushanduka kwakuita mamiri yekunze kuti mhepo mupengo dzinongouya madutu mupengo anongouya mhepo idzomvura mupengo dzinongouya kuda kwekushanduka kwakuita mamiri yekunze tikatarisa the root cause the climate change chaona kuti nyaya dzemaindustry zvinoitwa nemadeveloped countries zvavari kushandisa maindastry yavo kuona zvakare nyaya yeglobal warming ichipfinyidzwa nenyaya yekuparadzwa kwemiti zvakare ingati industry ndonyanyanya kupa dambudziko irori.
Ndopedzisira ndichitsvagawo kuti veruzhinji munoona vaine ruzivo here rwakakwanira kuti vagare vakazvichengetedza munguva dzakadai?
Chinoitika ndechekuti dambudziko remafloods rinobata vanhu vari panzvimbo dzakasiyana. Zvimwe zvacho zvinoda kuuya vanhu vakavarayirwa, vamwe vanogonange vane ruzivo rushoma. Asi panyaya idzi dzakakosha kuti vanhu vedu varambe vachidzidziswa nguva nenguva. Midziyo panyaya dzemafloods nenyaya idzodzi rwakakosha. Hatigoni kuti vanhu vane ruzivo rwakakwana kana kuti havana ruzivo rwakakwana, asi ibasa remunhu wese, ibasa reprivate sector, ibasa rehurumende, ibasa remaNGO, ibasa revanhu vane ruzivo nezvazvo kudzidzisa nekuyeuchidza mumwe waugere naye kuti nyaya yemafloods, nyaya yemhepo mupengo iyoyi idambudziko munhu ngaagare akaangwarira uye akatarira chii chiri kuitika.
Saka chenjedzo yamungasiyirewo veruzhinji ndeyekuti kudii vakanjengo?
Naizvozvo varimi vedu vanofanira kugara vakavhura maziso uyezve vakatarisa zvipfuyo zvavo nezvirimwa zvavo. Vanofanira kuramba vakateerera mashoko eunyanzvi, mashoko echenjedzo anobva kuhurumende kuburikidza nesangano refuge protection. Saka anodayira kuti makore apfuura takasanga dambudziko irori kumanikanyon province, cyclone idai yaparadza zvipfuyo, yaparadza zvirimwa, yaparadza upenyu hwevanhu. Saka nyaya yemadisasters inyaya yakakosha kuru munyaya dzebudiriro, uyezve nyaya yedisaster management yakatikoshera. Uye tinokurudzira varimi nevose vasiri varime kuti vangogarawo vari alert nokuti mafloods chokwadi anoparadza.